Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kunyana 29/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yadzikisa gejo pakutyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti inotoerera vana veZimbabwe kwete masangano akaita seAmnesty International nekudaro aishaiswi hopi nazvo. Vanhu vatanhatu vanofa mutsaona yekudonha kwendege duku mumashava mudunhu remasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International nhasi raburitsa gwaro rinoratidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yadzikisa gejo pakutyora kodzero dzevanhu kudarika zvaiitwa nehurumende yamushakabvova Robert Mugabe, uye sangano iri riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze bumbiro remitemo nekodzero dzevanhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura gwaro iri iro rakanyorwa zvichitevera ongororo yakaitwa pakati pa 2018 negore rino mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica amai Vongai Chikwanda vati kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwatowedzera pasi pehurumende yavaMnangagwa. Vatiwo mapurisa nemauto ave kushandisa chisimba chakanyanya pamwe nepfuti pakumbunyikidza vanhu. Amai Chikwanda vaenderera mberi vachiti pavewo kushandiswa dzimwe nzira dzekushungurudza vanhu nadzo dzakaita sekupamba vanhu sezvakaitwa kunhengo dzeCitizens Coalition for Change CCC dzinosanganisira Muzvare Cecilia Chimbiri, Muzvare Netsai Marova nemumiriri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe muna 2020. Muzvare Chimbiri vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemuonero weAmnesty International uyo vachiti pane nyaya dzakawanda dzisiri kutoburiswa pachena.
Zvimwe zvinonyorwa pasi kunzi ngana musi wakati akambunyikidzwa ngana musi wakati zvakafamba zvakadai, asi zvimwewo kune dzimwe nzvimbo zviri kutongoitika zvichienda zvisina zviyora.
Mumwe mukuru mubato reCCC iro rine vanhu vakawanda vari kumbunyikidzwa Senator Felix Magalela Mafasivanda vaudza Studio 7 kuti gwaro reAmnesty International iri rinobaya dede nemukanwa vachiti chanyanya kuipa ndechekuti kana matare ari kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzeveruzhinji munyika.
Chinomuenzaniso wababa Job Scala vagara mujeri 1-3 months vachingumbunyikidzwa vasingatongwi panzi vanotongwa vejasita hapo havapiwe bail, asi tinoona vanhu vanouraya vanhu vanopiwa bail.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vakurudzira hurumende kuti itevedze bumbiro remutemo kuti veruzhinji vafare munyika.
Toramba tichirimainda vaMnangagwa neZANU-PF Party kuti muri vanhu vakabva hondo yerusununguko, muda kusunungura munhu wose kuti awane rusununguko guzere. Dzokerai pamakatangira mudzorere Zimbabwe pagwara rekutsa ruzhinji ramaigwira kuti pakugumisira munhu wese akwanise kuzofara neutungamiriri hwenyu.
Mukuru weAmnesty International muZimbabwe amai Lucia Masuka vatiwo hurumende inofanira kubvisa mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act Amendment kana kuti Patriotic Act iyo vati inotyora kodzero dzevanhu.
Saka isu tiri kuti isu kuhurumende mitemo yakadaro inofanirwa kuti ibviswe mumabhuku edu emutemo, uye vaise mitemo yokuti vanhu vagogona kuenjoya kodzero dzavo.
Vati SADC neAfrican Union dzinofanira kutuma nhume kuZimbabwe kuti tizvionere pamuno sepocha kuchikorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF vaparai marapira vati havaterere masangano akaita seAmnesty International nekuti anonyora zvemanyepo.
Saka Amnesty International ngainyore zvaino data international kwainyora isu seZANU PF hatinei nazvo, hatichiuki, hatina basa nayo, hatina basa nezvainonyora.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende inoteerera vana veZimbabwe kwete masangano akaita seAmnesty International. Vatiwo mitemo iri kushorwa mitemo inodiwa nevana veZimbabwe uye yakapasiswa neparamende yeZimbabwe.
Hatina dzimwe bato repamusoro penyu rinosupritenda over us, rinonzi Amnesty International. Tiri sovereign state, tinove zvitonga zviviri, zvido zvemhomho yeZimbabwe ndo zvichatungamirira zvinoitwa neparamende yeZimbabwe.
Sachigaro wekomishen inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe Human Rights Commission Vaila Sombadi vati kunyange hazvo vasingadi kutaura zvakanyanya pamusoro pegwaro reAmnesty International havabvumirani naro kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kuwedzera.
Handizivi hangu, I don't want to talk about basa reAmnesty International. But basa ravo has always been very critical. Vasingatariri deposit inside too.
Vatiwo pese panowana commission yavo zvichemo inoongorora nekuona kuti zvichemo zvacho zvagadziriswa. Gore rino nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vane chitsama vakapambwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori, vamwe vachisiyiwa vakandwa munzvimbo dzakaita seMapinga kumashonaland west, vachisiyiwa vaitwa kafira mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vanhu vatanhatu vekukambani yemigodhi yemurova Diamonds vafira mutsaona yekudonha kwendege diki yavanga vachifamba nayo munharaunda yePeterhouse Farm kuzvamahande kumashava mudunhu remasvingo nhasi mangwanani. Vaviri vevanhu ava vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe, vamwe vana vachifungidzirwa kuti zvizvarwa zvenyika yeIndia. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Ndege iyi inonzi yanga ichibva kuHarare yakananga kumugodhi weMangoda wemurova Diamonds uri kwaChivi, uye hazviratidza kuzivikanwa kuti chii chakonzeresa njodzi yemuchadenga iyi. Pasvika nepfenyu reStudio 7 padunhu randege iyi, vagari vemaruwa emunharaunda maitikira njodzi iyi, avo vanga vachibatsirana nemapurisa kunhonga mitumbi vachiunganidza, vati vangonzwa ruzha mangwanani ndege ichiri mudenga nepayadonha vakamhanya kuzobatsira, asi hapana akwanisa kurarama pane vanga varimo kusanganisira nemutyairi. Mumwe vatanga kusvika vaElias Mvunzo vati vamhanya vachifunga kuti vangakwanisa kunobatsira kununura vanhu, asi vawana vanhu vatotsakatika, mitumbi yabvarurwa bvarurwa uye dzimwe nyama dzemuviri dzakapararira panzvimbo iyi pamwe nekupaikira mumiti.
Tichida kumashoko ekuchechi chavo ndege chitefamba mudenga senge chichizochipinira kwayo hakusiko pasina nguva duku duku ndege tawo saundi yangorira, asi tikamhanya tichiuya kuno kuzoona kuti chii chawana ndege yakaratidza kuti yaparadza vanhu vaparara vose vanga vari mundege imomo. Chakataka tuti apata tika kuna kubesine tika shaiwa kutu pasi wanga padofa katalita chukutu chamanya kutukira kufoni na kansele kansele luva wepa zimbu akawobona akawodena wa polisi soku wana kwa mbewa presa akawaya futi kuluku.
Ambuya mata luvu memuzimbo iivati watanga kunzwaru zwaru ndege ijiri mudenga usika pakudona.
Tugara mnoti gachi pa 153 akandiripido ni nzira banda wakuti wii kwa kune mutita banda tara mdenga andina kuona uti chii asinda wakuti sound yendege umaminiti kuma 8 kukudu panda wakuti kukwa kwa ndege ya wakwani kwa vazambi faka enda soto uya utaya mika wanaswatu unga nchuwezi shagani wa parara.
Zvatara pamitumbi yevanhu izvi zvangoiswa mubhokisi remapurisa resimbi rimwe chete, uye zvanga zvichinetsa kuziva kuti uyu ndiani. Muzvare nyasha dzashe dzimba vemakare mumashava vati vakwanisa kuona ndege iyi ichipidiguka pidiguka ichiri mudenga isati yadonha.
Tibva kunoku kushopu ndichienda kumba uko kunopesesa mwana, pandangoona ndege chirola chirola kunga kuri kumaseko around 7 ndikapanoona ndege iyi chirolaka handina kuona kuti yanowera kupi, asi ndangozongwa kuti asenge chita mwezenge chinga pamwe chikwigi di master style avari kuti konga kuri makusen kwine mbute.
kanzera wenzimbo yewa 33 vari vebato rezanpf vatawanda dhuve vati njodzi iyi yaitikira munzvimbo mavo yavarwadza zvikuru
pozi paitikira njodzi pano panonzi papeterhouse farm ndo paitikira njodzi saka 12 minutes ndatatova pano kuti ndione kuti chokwadi ndikaonekwa kuti haa zvinhu zvaitika munzvimbo zvinosiririsa saka ndozvaitika munzvimbo medu izvozvo saka hatina kutombozviziva kuti vanhu vafa ipapo vangani time yacho iyoyo ndatingoona kuti yanga ichingori flesh pese pese uishava tunotsika papi saka haa zvinhu zvasiririsa munzvimbo medu izvozvo
mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner ponyati vatenda kuti tsaona yaitika asi vati vachiri kufereseta kuti vawane zvaitika zvizere vozotura mashoko kuvatori venhau
just be patient tuizvo tichiwane mafood details then tokupai statement
vakuru vakuru vekambani yemuro wadiamonds vanga vari paitikira tsaona iyi varamba kutaura nevatori venhau vachiti nyaya iyi ichiri mumaoko memapurisa pakati pezvinhu zvawanikwa panzvimbo iyi pange paine mapasipoti mana evanhu vekunyika yekuindia nemaviri evemuzimbabwe kambani yemuro wadiamonds iyo iri pasi pekambani yerio zimbabwe inonzi ndeyezvizvarwa zvekuindia iyi yave njodzi yechipiri gore rino yekudonha kwendege dzinenge dzine vanhu vekambani yemuro wadiamonds sezvo imwe yakadonha zvakare muna kukadzi gore rino kunharaunda yebitis mudunhu remashonaland east asi hapana kurasikirwa kweupenyu kwakaitika ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
The voice of America, VOA.
Sangano rinomirira makambani anogadzira zvinhu munyika reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI rinoti mitemo inechekuita nemashandiro avo inoda kuwandudzwa zvakanyanya kuitira kuti makambani aya akwanise kupunduka pasina zvipingaidzo sezvavari kusangana nazvo pari zvino. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare pagungano rekuparura kupemberera makore zana ekushanda muZimbabwe, mukuru weCZI amai Sekai Kuvarika vati makambani makuru ari kushanda zvakamanikana kana zvichienzaniswa nemadiki zvavati zvinoda kushandurwa kuitira kuti remangwana ringe rakareruka.
Zvimweni dzenguva vamwe vedu vanogona kunge vachikwanisa kukurumidza kutenderera madambudziko aya asi vari foma wayo vanogona kuneseka kutenderera matambudziko aya nokuda kwekuti vanoteerera mitemo, vanoteerera mitero kuhurumende nezvimwe zvakadaro.
Vaenderera mberi amai Kuvarika vachiti mabhizimusi emuno anokwanisa kukwikwidzawo mune dzimwe nyika asi mitemo yemuno inovadzosera kumashure.
Kana totarisa maopportunity ari kunze kwenyika, maopportunity makuru, saka anoda kuti tiite muonera pamwe bhizinesi tichiti isu tikadai tinokwanisa kutora opportunity izi sehurumende vachiti saka kana zvakadero mungada mapolisa akadai kuitira kuti tikwanise kutora maopportunities iwayo.
Vaimbove mukuru wesangano rinoona nezvemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavison Norupiri vanoti chitsvambe chiri kuna ana muzvina bhizimusi kuti zvigadzirwa zvemunyika zvikwanisewo kutengeswa kunze.
Panoenda president kwavanoenda kunoshanya nekwavanoita zvakawanda wanda vanotaura nezvebusiness vane vachiti zarurira mikana. Saka mikana yacho vazhinji hatisi kukwanisa kuzoitora nokuti hatisi kuzviona saizvozvo, asi vanoona saizvozvo vari kubatisisa mikana iyoyo. Saka isu sebusiness titofanira kuchiita urongwa hwedu hwekuti toona kuti toexporta sei.
Asi mukuru wesangano remabhizimusi madiki reSMEs International Expo vaDelight Makotose vaudza Studio 7 kuti kunyange makambani makuru achiti ari kubatwa nekuseri kweruoko hausi mutserendende kune avowo achiri kukura.
Nyika yedu iko zvino vanhu vakabata business maSMEs and vanofanirwa kuva vanoti vanotutukidziwa vaende pamusoro mitemo isatsikirira even access to funding mitemo yakaisiwa naRBZ inodzikisira maSMEs.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemaindastiri amaisi Tembiso Nyoni asi mbozhanhare yavo yanga isiri kupinda kuchitiwo munyori mubazi iri amai Mavis Sivanda vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo sekuvimbisa kwavanga vaita. Asi hurumende inogara ichiti iri kuvandudza mitemo ine chekuita nemabhizimusi kuitira kuti ashande mune zvakanaka uye kukwezva vekunze. Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi uye vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mutunhu une mago kuti zvigadzirwa zvemuno zvikwanise kukwikwidza nezvedzimwe nyika dzemuAfrica.
ama production cost acho haanga fambirani ne zimwe nyika se South Africa ne Tanzania kana Zambia nekuti mutengo wa magetsi uri pamusoro onde uye pane zvimwe zvidingwa dingwa zvinenge zvichibhadharwa ma licenses zvakadaro zvese saka zvinonetsa kuti ma products edu emuZimbabwe ange ari competitive.
Nasi CZI yazivisa kuti ichange ichipemberera makore zana ekushanda muZimbabwe mwedzi unotevera, uye sangano iri richaremekedza mamwe makambani achiri akamira kubva munguva nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Asi mabhizimusi makuru akawanda munyika ari kuchema pamusoro pematambudziko anosanganisira kukwira kwemafuta edzimotokari, kushomeka kwemoto wemagetsi, michina yakwegura uye mitemo yakawanda wanda yaanoti inovadzvanyirira zviri kuzovadzosera kumashure mumabhizimusi avo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hurumende yeAmerica yakatarisana nekumanikidzwa kuvhara mamwe mapazi pamwe nekumisa vamwe vashandi mabasa mukupera kwesvondo rino kana makakata mwari mudare reparamende pakati pebato riri kutonga reDemocratic Party nerinopikisa reRepublican Party pamusoro pemari inofanirwa kushandiswa nehurumende mubudget ra2023-2024 akasagadziriswa nekukasika. Bajeti regore rino riri kupera mangwana musi wa30 Gunyana, zvichireva kuti kubva musi wesvondo 1 Gumi Guru hurumende inofanirwa kunge yave kushandisa bajeti idzva. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari mudzidzisi paDevry University Professor Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Handiko kutanga kuti pange paine makakatanwa panyaya dzemari inonge ichifanisa kunge ichishandiswa nehurumende yeAmerica. Mari inenge ichidiwa naPresident kuti hurumende inge ichifambira mberi. Mapato maviri aya anenge ana masimba akasiyana kuti kuHouse of Representatives kunofanira kunge kuchitanga mitemo ingava yezvemari kana yezvimwe kwakawandwa nama Republican. Toenda kuSenate kunozonge mutemo uchizoiswa ikoko kuti unobvumiranwa ikoko kwakawanda vamaDemocrats. Saka nzira dzavo dzokushandisa mari muhurumende dzakasiyana. Saka ndopana makakatanwa ipapo nokuti maRepublican akawandira kunotangira mutemo uku vari kuti mari yamunoda nezvirongwa zvenyu atiwirirani nezvirongwa izvozvo. Bvumai izvi zvatinoda kuti hurumende inge ichishandisa mari izvozvo.
Tingaona here paine kuwirirana tichiona kuti mwedzi waGunyana wakutopera uri kupera mangwana?
Pano wanza ruzhinji rwacho pawiriranwa panguva iyo kunopedzisira pedzisira, asi zvinhu zvisina kunakira upfumi hwenyika yeAmerica nokuti kukonana ikoko kunobva kwazopinda muropa nomutsinga dzoufumi hweAmerica nokuti zvinondengendesa ufumi hweAmerica. Kundengendeka kwoufumi hweAmerica kundengendeka kwoufumi hwepasi rese tichinatsoziva simba reAmerica panyaya dzoufumi pasi rose.
Toti zvaitika izvozvo zviri kutyirwa newakawanda Professor Masocha vatadza kuwirirana zvingakanganisa zvakadii?
Zvinotokanganisa nyika, zvigokanganisa zvekare dzimwe nyika dzinokoretesa mari yeAmerica dzine dzisati dzichakwanisa kubhadharwa. Saka zvinhu zvisina kunakira hurumende yeAmerica, zvinhu zvisina kunakirawo ufumi hwepasi rose.
Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari mudzidzisi paDevry University Professor Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuEswatini yaimbozivikanwa seSwaziland zvabvota nhasi kusarudza nhengo dzedare reparamende munyika yekupedzisira muAfrica ichine utongi hweumambo huzere. Vavhoti vasarudza nhengo 55 kana kuti 59 dzedare reparamende repasi iro risina masimba akanyanya kunze kwekungoita sezvipanga mazano kuna mambo. Vamwe vagari vekumaruva vanorarama nekutengesa mumigwagwa zvikuru mumigwagwa inopinda madhorobha nemaguta vanoti vari kutiza misika yakavakwa nemakanzuru kana nzvimbo dzekutengesera dzemakanzuru nenyaya yemitero yavanoti iri pamusoro. Izvi zviri kuisawo upenyu hwavanotengesera mumigwagwa ava munjodzi nekuda kwekumhanyidzana kwavanoita mumigwagwa kana vachinge vava kutengesera vedzimotokari. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesa ava vazhinji vavo madzimai vanoti mumigwagwa mavanotengesera havabhadhari mitero yavanoti yakawandisa kumakanzuru enzvimbo dzavo. Ongororo yaitwa yeStudio 7 inoratidza kuti makanzuro akawanda anobhadharisa mari inoenderana nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi maviri kusvika pamadhora makumi matatu pamwedzi, mamwe achibhadharisa dhora rekuAmerica rimwe chete pazuva. Mumwe ari kurarama nekutengesa zviyo nemhunga pamugwagwa ndiamai Angeline Chaka vanogara kubhubhi mudunhu reMatabeleland North, uko kunoshandiswa mari yemarand yekusouth africa zvakanyanya. Amai Chaka vanoti vanotenga mhunga kana zviyo kubva kune mamwe madzimai nemarand makumi masere pabhagidhi ivo vozoritengesa nemarand zana nemakumi matatu zvinoita kuti varambe vari mubhizinisi ravo.
Zvimwe tinozvitenga tichitengese tichitengeserwa nemamai anenge aida kuisa vana kuchikoro, mwana akashaya bhuku kuchikoro vari ane bhagidhi ravo zvoritenga. Ndaritenga bhagidhi roro indoritengesawo muhodhi vada kufika huku. Bhagidhi ndinenge ndatenga 80 rand, saka indozoritengesa 130. Saka geni yangu pamba ndinowana 50 rand. 50 rand mageni angu aya aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kuchikoro kana kutengesa vana vangu.
Amai chaka vanokurudzira vamwe madzimai kuti vasagarire maoko kunyange zvinhu zvakaoma sei.
Saka takangogara sikaoni tikakurudzigaona mamwe madzimai vakaenda kuudzira mamwe madzimai kuti aiwa ngatirimei kana tarima zvinhu zvembesa zvedu dzatarima ngatirera tisaroti tengese tiwane upenyu hwakanaka.
Mumwe anorarama nekutengesa mumigwagwa amai Chenai Motsi vekunyamakate mudunhu remasvinarenje West vanoti kunyange zvakaoma vari kukwanisa kurarama kuburikidza nebhindauko ravari kuita rekutengesa huswa.
Tatisi pakuronga kwedu tenge tichitira kuti mabhandi redu zviripo 5.50 zviripo 10 ichichebata zviripo 5.5.
Vajerald Ngarore kwamurehwa mudunhu remasvinarenje East vanoti vanochera matombo akapamhama ekuvakisa anowanikwa munzvimbo yavo vachatengesera vanopfuura nemugwagwa. Vamwe vanotengesa muriwo nemadomasi pedyo nepamurombedzi vanoti vanoda kuzivikanwa saamai Mesi vanoti mari madhora 10 avanonzi vabhadhare pamwedzi akawanda sezvo kanzuru pasina nzvimbo dzekutengesera dzairi kuvaka. Panye yekudhura kwemitero yemakanzuru, sachigaro wekanzuru yekumaruwa yezvimba Rural District amai Chipo Chipunza vanoti vanotengesa havadi kubhadhara mitero kunyange vakadzikisa mitero yavanotengesa kubva pamadhora emunyika anoenderana nemadhora ekuAmerica 20 kusvika pamadhora 10 pamwedzi. Kunyange hazvo vari kunzvenga kubhadhara mitero kumakanzuru, vanotengesa ava vari kuzviisawo munjodzi huru yekutsikwa nedzimotokari pavanomhanyira kudzimotokari kana bhazi zvinenge zvamira parutivi pemigwagwa. Mutauri webazi reTraffic Safety Council of Zimbabwe Muzvari Lucy Kwandiwa vanoti kunyange hazvo vanhu vachitsvaka kurarama vanokurudzira vanotengesa ava kuti vasamhanyire kune rumwe rutivi rwemugwagwa sezvo izvi zviine njodzi. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti kune vanorarama nekutengesa vanotsikwa nedzimotokari nemabhazi vachida kuyambuka migwagwa kuenda kunotengesera kune rumwe rutivi rwemugwagwa kunenge kwamira motokari dzavanenge vachida kutenga. Assistant Commissioner Nyati vanoti vanga vasati vave neuwandu hwevanhu vakakuvara kana kurasikirwa neupenyu mutsaura dzakadaro munyika yose. Kunyange hazvo kutengesera parutivi pemigwagwa yekumaruva chisiri chinhu chitsva, uwandu hwevanhu vave kurarama nekuita izvi hunonzi huri kuramba huchikwira. Izvo nyanzvi dzinoona nezveupfumi dzinoti mucherechedzo wekuoma kwaita upenyu kwese kumaruva nekumadhorobha. Vamwe varimi vanonza vachaendawo nezvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board kana kuti GMB vachiti kutengesera mumigwagwa kunowanisa mari yakawanda kudarika yavanowana kuGMB uye zvinovawanisa mari yemadhora ekuAmerica pakare ipapo vasina kubudisa mari yekutakurisa kuenda kuGMB. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Gichi Waza Waza Friday my darling Waza Friday.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemukuru wechikwata chinoimba musambo weAfro Jazz cheGwevedzi Nyasha Murada. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Kujiwa inimbune mundi tende kere nzewe musazo chizanzi Zoni nguwa zikere muwana zino wa mutoro andi chazi vanzi Hachijinari weli njine uwa
Chaka sanga nispane nguwa Nekuti kusangana kwa chaka ita Haito shandao ma project zili different from project yekwewezi Pati nekufamba kwe nguwa chaka zo ona jipo zedu Chaka nukwanisa jipo implementan
Chaka chikwata chenyu chichine vanu akawanda zakabi
Pakutanga chipata chakanga chine chire vanhu atatu yanga iri acoustic set chisangoma bira negitare takazowedzera bass guitar ne drum then tikabvata zvoisa percussion so now ra F5 is band
vari kuitambira sei mimanzi yamunorova imini
mimanzi iri kutambirwa zvakanyanya zvokuti dai yanga isiri kutambirwa ndofunga tinga dai tisina kusvika patasvika panapa asi vazhinji vanonyanyoitambira ndevari mhiri kwemakungwa
saka muri kurova here mashows muri kumbotenderera here muchiendawo kumhiri kwemakungwa ikoko kwavari uko muchimbonovarovera
pari zvino muno muzimbabwe ya tiri kuita mashows hatiri kuita mashows akawanda tinoita both ma corporate ma private family functions ma wedding nema shows mamwe atinogadzira izvo maringa ma concept yetu asi hurongwa huripo kuti zviende nenzira iyoyo
Mafanzi enyu kwa aka wanda wanda ari kunzo uko mune mashoko amungava pewo here?
Ya mashoko ndinoda kuva skira chokutanga ndinoda kuvatenda nekuti tsigira iyo vanotipa simba rerumukira zvambe tichiita basa ratinoita iri
vanoda kunzwa mimhanzi yenyu vanoda kukutevererai vanokubatai kupi
zvanguva ino yatiri kurarama inguva yakanaka kwazvo nekuti tane social media saka zviri nyore pafacebook tine peji redu rakanzi Gwevedzi paInstagram tiripo zvekare akanzi Gwevedzi official then patwitter tiripo yakanzi @Gwevedzi and avo vanoda kunge vachizoteerera manzi iripo pama different online shows pa Spotify iripo pa SoundCloud pa Apple Store nepa YouTube zvekare
se was a Friday chindipai kamwe chete kamunoda kuti timborora nhasi tori dzakapi keGwevedzi
kari kubvisa mukavatengera
Mungu kurekwe kawa usipo mchuche Hazi uzare kazu nimechera Nchoke kumba Nchonga nisa kumahona na moika Soti kunda haka Charira choku nwenta vangwe Choku nwenta vangwe Mungu kurekwe kawa usipo mchuche Nchoche beti ziriko kune kwe Nire rungare Nchosuru kiwandoka choka chandino ya kuti ufare Chino nitu mahuro mbomu giwa Teka nino teo ranguriwa Dono ratika utiba suwa rovira usajema Chiriuka leto
Nzbisa ekambo kanonzi ndinouya Manzwa zvakare hurukuru yaitwa naNyasha Murada anoshaura muchikwata cheGwevedzi achitaura parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru ano apo tiri kutarisa gwaro reAmnesty International iro raparurwa nhasi riri kuti hurumende yatowedzera kutyora kodzero dzevanhu kudarika hurumende yaivepo. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri dzichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muina Taboka Ncube.
Soko izika tisenda bako VOA Ndebele.